hurumende yedu ina makurukota akawandisa akawanda zvokuti kana mutungamiriri wenyika ane basa rokuita kumusha ndoo nemisangano inoendwa nemakurukota vetechnology velocal government vehousing nokuti ivo mutungamiriri wenyika vedu uyu havasisiri part of the future kwakuda kutenda vechidiki vatungamiri vechidiki makurukota echidiki
mutungamiri wekurwanda ataura iye achiti panodiwa kuti Africa inge ichitaura nenzwi rimwe chete uyezve ichishandisa zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa kuti inge ichisimudzira upfumi izvi munoona kunge zvinhu zvinganzwisiswa nezimbabwe here neutungamiriri uripo
shoko iroro rakagara riri shoko raitarwa navakatu vakazoshaya vaya vanonzi vaMuhammad Gaddafi vachitaura nezveUnited States of Africa asi chiripo ndechekuti isusu zvinanga zvedu senyika dzemaka zvakasiyana uye utongi hwacho hwakasiyana kune utongi hwejekerere hunofambirana nezvekutaurwa navakagame kune utongi hweukiribidi nehutsotsi husingabvume kuti zvicherwa zvinge zvichishandiswa pachena tezinoitwa muzimbabwe zvichera zvezvi madiamondi negoridhe rinobuda chinyararire rakawandiswa nematsotsi ari muhurumende
tingati hurumende iripo yakagadzirira here kuti pange pachiita utungamiriri hutsva sezvo musangano uyu wakanangana nehurumende dzenguva iri kutevera
hurumende yaiko zvino iri kutungamigwa nevanhu vakazvarwa kuma1920 chakuti saka zvinongoratidza kuti hurumende yacho iripo iyi haisati yagadzirira ramangwana saka zvese zvavari kutaurirwa ikoko vavazvinzwisisi nekuti tinoti muchirungu ianalog generation kwanga kuchida kuinda artificial intelligence AIT generation saka handifunge kuti zimbabwe yakagadzirira kuti inge ikoko nekuti chiri kudzokera kumashure